trokona vanhu vari kufarira sitereki hembe dzatokutengesa totengesa hembe mabhuku evana zvekutambisa matoys evana nezvese zvinodiwa nevana kubva 0 kusvika 12 years saka vanhu vari kuzvifarira sitereki because kuzimbabwe mashopu evana ariko zvavo but dzimwe dzenguva vanhu vaii ndakaona vanhu vainyanyo kunoona pamaererano nequality yezvinhu saka isizvo zvinhu zvedu tinozviona kuno kuamerica so takaona vachifara sitereki vachiona zvinhu zvatinenge tichitengesa muntu diki
vazhinji vangada kukasika kunzwa kuti muri kufambisa sei bhizinesi renyu imi muchigara muamerica bhizinesi riri kumusha
unofanira kunge uri yagesi yatinoti pachirungu very organized and panenge paine masystems atakaisa kuti inini ndikwanise kunge ndichimonita kuti chii chiri kuitika zuva nezuva so ndine vashandi variko namaneja wandinenge ndichitaura naye every day vachindipa maupdate and you know ezvinezvi kuzimbabwe unongoziva kuti hakuna cash saka kazhinji kachona vanhu vanoita mabhizinesi vasiko kuzimbabwe vanenge vachitya kuti pamwe ndinobirwa
sei makasarudza kuti munge muchipinda mubhizinesi rekutengesa nhumbi dzevana vadiki
kuzimbabwe ndakaona vazhinji vanhu vanotengesa hembe dzevanhu vakuru ndodzakanyanya wanda kunyanya dzevakadzi saka unoona kuti hembe dzevarume nehembe dzevana dzinenge dziriko pane vamwe vasingadzifarire vamwe vanenge vachiti dzine kunyanyodhura dzakanyanyoita cheap quality saka ini ndakaona ndiine advantage pakuti ndogara kuno ne ndichingoona hembe dzevana dzakatinakei pane dzimwe dzinenge dzichitengeswa kuzimbabwe saka ndosaka ndakaona paine mukana wekuti ndipinde mubhizinesi iroro revana
ko nyaya dzemitero kana muchiti munotenga mbatya dzamunozotengesa kuchitoro kwenyu kuno kuamerica mitero inozobhadhariswa muri kuibata sei
mitero yezimra ipapo just doing business in zimbabwe inini sechitaura chezimbabwe ndakaona zvakaoma sitereki kuti unge uchiita zvezimra even zvekanzuro zvinenge zvichidiwa so zvinokutorera nguva yakawanda nemari yakawanda and zvinhu zvachona zvinenge zvisina kunatsoburitswa pachena kuti ndezvipi zvaunofanira kuita saka takadzidza zvakawanda mukuvhura sitori yedu yetu diki pamwe tichimboita kanganisa wogadziriswa but ndakaona zvinotinetsei kunge wazoonekwa une mapepa akakwana kuti uchitanga kuvhura bhizinesi and panenge pachidiwa mari dzakawanda pane chese chawaita chinenge chichida mari kutanga kuti ukwanise kuoperata bhizinesi rako muzimbabwe asi takakwanisa zvedu kuzenge tichionekwa tiine zvinhu zvese
munotarisira here kunge muchizovhurawo chitoro chenyu kune dzimwe nzvimbo
dzimwe nzvimbo tiri kuona paine mukana and nekufarirwa kuri kuitwa sitoro nemacustomers edu tinoona tichizovhura kune dzimwe nzvimbo because ezvino tichiri pawestgate kuharare tikakwanisa kuvhura imwe muharare imomo rimwe divi reharare kumanorthern suburbs ikoko neeven kuenda kune nzvimbo dzakaita sana Bulawayo ana Gwero tiri kuona tichikwanisa kuzenge tichiita zvakadaro munguva inotevera
mashoko amungapawo kune vamwe vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vane pfungwawo dzekuti regai tivhure mabhizimisi kumusha asi vachitya nyaya dzekubirwa nekudyirwa mari dzamambotaura dziya
ezvinezvi kuzimbabwe kune pos system saka mari yedu yakawanda about 90% of mari yedu maswipe saka mari chaiyo chaiyo inonatsobatwa ishoma not kuti zvoni haina basa kana ikabiwa asi iwewe semunhu anenge achioperata business uri kudiaspora unofanira kunge uine masystems fanika einventory management ekuti iwe unokwanisa kunge uchimonita kuti chii chatengwa uri kunoku saka inini ndine masystems andakaisa in place kuti ndizive kuti pakatengeswa chinhu ini ndee ndichitozviona kuti chii chatengwa and zvinhu zveit zvandakaisa mushopu imomo and ivo ndinenge ndichivati vaite maphysical inventory vachiri updata maybe every 2 weeks kuti zvii zvirimo zvii zvasara and then inini ndee ndichizokompeya nechii nezvandinenge ndichiona musystem so zvinhu zvakadaro zvinondibatsira inini kuti ndive ndakagadzikana kuti zvinhu zvangu hazvisi kubiwa o zvinhu zvangu zviri kutengeswa nekusera so ndo zvimwe zvezvinhu zvaunofanira kunge uchiita and unonge uchifanira kunge uine vanhuwo vakavimbika zvinonetsa obvious kuziva kuti munhu akavimbika here until atozokubira ndopaunozoziva kuti haana kuvimbika but inini iyezvino izvi so far ndine rombo rakanaka kuti vanhu vandinavo vanhu vandinoona vari very interested in kubudirira kwetu diki and vanenge vachitondipawo mamaideas kuti aiwa makastoma ari kuchemera zvakati dei madaiso pakadaiso saka iyezvino izvi ndiri kuona ndakakomburirwa kuti ndinenge ndine vanhu vakavimbika vandinokwanisa kushanda navo
saka vanoda kukuwanai vanokuwanai papi
isusu tiri kuwestgate shopping center westgate iri kubluffhill muharare tiri opposite cbz shopu yedu inumber 1 fountain court westgate and vasiri muharare tinotengesawo online www.tudiki.co.zw enzvini zvenyu mukaorder kana musingade kuuya kuwestgate mukaorder tinodeliver for free muHarare kana zviri over $50 and then anywhere else in Zimbabwe tinodeliver for a flat rate of $10 tichishandisa Swift. So kana musiri muHarare mukangoenda pawebsite pedu munokwanisa kuona maproducts edu and munokwanisa kutifonerawo pa 0431333300.